vachitaura nevatori venhau pamusangano wavaita kunhandare yezororo mumusha wehighfields vamunzwira vati vafara neuwandu hwevanhu vapinda musangano wavo nhasi vati nhengo dzebato ravo dzichapinda musarudzo dzeparamende nemakanzuro dzichakunda uye vafara kuti vanhu vapinda musangano wavo nhasi wekutsvaga rutsigiro vanga vasina kumanikidzwa
iko zvino zvi tikatarisa estimation panapa vanhu vedu vanogona kusvika kuma 5000 people ende vanhu ava havana kutimwa vauya veka vachida musangano wavo
vati kana MDC Alliance ikakunda ichagadzirisa upenyu hwevana vezimbabwe munyaya dzese
chekutanga chatoda kuitira vanhu muno muzimbabwe ndechekuti tinofanira kupedza urombo hwapinda muzimbabwe vana vezimbabwe vari kunonga svosve nemuromo vana vezimbabwe vari kutambura
mumwe mutsigiri webato reMDC Alliance Kiki Mwiwe audza Studio 7 kuti anotarisira kuti mubato rake richakunda musarudzo zvikuru sei muhighfields west maanogara
muno tinotoda dhagi dhagi ndewedu hatitomborasa dhagi ndewedu totomuvhotera chete
ndakamirira Studio 7 Marare ndini Godwin Mangudla
mapato matatu makuru munyika anoti ZANU-PF Citizens Coalition for Change neMDC Alliance anga achitarisirwa ose kuparora urongwa hwavo hwekutsvaga rutsigiro pasarudzo dzichaitwa mwedzi unouya asi Studio 7 yanzwa kuti bato reCitizens Coalition for Change harina kuzokwanisa kuparura urongwa hwaro kuulawayo nezvikonzero zvisati zvazivikanwa mutevedzeri wemutungamiri webato iri waWelshman Ncube ndo vanonzi vanga vachifanirwa kunge vari kutungamira urongwa ihwohwo taedza kubata murongi wemisangano muCitizens Coalition for Change vaAmos Chibaya kuti tinzwe zvizhinji asi vati titauri nasachigaro webato iri mudunhu reulawayo wavati vanonzi vasitole avo vanga vasiri kudayirawo nharembozha yavo takundikanawo kubata mutauriri webato iri mudunhu reulawayo wasweden chiroodza